Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakagadzidzira kuenda kwavakakokwa necommission iri kutungamirwa navaHalema Mohlante. Rimwezve sangano rinomirira vadzidzisi riri kuti kusaterera kwehurumende kwasvitsa zvinhu pasi zvisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakokwa necommission iri kutungamirwa nevaiva mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalema Mohlante uye vakagadzirira kuenda. Mashoko ava Mangwana anotevera zvakataurwa nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti havasi kuzoenda kumusangano uyu kana vaMnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vasina kukokwa. Commission iyi nezuro yakadaidza vachamisa kuti vamire pamberi payo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMangwana.
Chishuvo chinenge china vanhu vakawanda chokuti vatonge nyika. Zvinooneka mutsauko pakati pevanokodzera kutonga nyika nevasingakodzeri. Mutsauko unooneka pakuti vanokodzera kutonga nyika vanoteerera mutemo, vanozvisubjecta to my rules. Those who cannot subject themselves to the rules, my lawbreakers. Takaona ma commission of inquiry akawanda munyika muno pasi panapa. Kubvira vana chikot yeku Britain yekuti ye zveIraq war. Takaona even vana Tony Blair vachienda vachinobvunzwa mibvunzo. Paiyo inyaya yekunetsa panapa yemusuwa 1 August. Takaona ma general CDF, Command of the Defense Forces of Zimbabwe, akaenda kunozvi subject to questioning na mauto yese. Vanga vadaidzo. Zvino mumwe munhu anongomira kuti handiendi nokuti ndiri zvakati zvikati. Atiri kutaura munhu asitombori even parliamentary panapa. Asina kana nyembe zvatsu dzokuti tingati. Tinoziva kuti munhu akangokurusa maelection. Saka muchirungu tinoti he's being extremely irresponsible. And he is not subjecting himself to the rule of law. It's wrong. Because nobody should be above the law, and he is not above the law.
Asiwo va Mangwana kuri kuti va Mnangagwa vacho vadaidzwa vachaenda here, nekuti commission yati aiwa pari zvino hainga taure nyaya yekuti chavadaidza here kana kuti kwete.
I can assure you kuti va Mnangagwa vakadaidzwa vanoenda, because is very law abiding. There is never a time when president was subjected to or was invited even to parliament and did not go. He has been in the government for a very long time, but check his history. History yawe yese. Pavanobvunzwa mubvunzo vanopindura. Pavanodaidzwa nemutemo, he has always subjected himself to the law, and he took an oath yeku obey a constitution, yeku live by the constitution, and he will live by his oath like he has always done.
Vachitaurawo nevamwe vana veZimbabwe muno muAmerica muna Gunyana umu vakavimbisa kuti zvinenge zvabuda muongororo zvichaziviswa kune veruzhinji. Ndo zvichiri kuda kuitwa here nehurumende kana commission yapedza basa kuti vanhu vese vazive kuti chii chakaitika?
Ndizvozvo chaizvo. Kana vapedza commission icharipota kuna president. Kana yaripota kuna president, president vachapublish maresults acho. Malessons anenge aripo vachachalena is the government. Marecommendations ainenge aitwa tichamatarisa is the government. Toona zvinoitika nezvisingaitiki. Asi you abide by the promises made.
Ko vari kuti aiwa commission kungopedza hako kopa dewe reshindi nekuti inenge yakarerekera kutema vari kumapato anopikisa.
Aiwa commission haina wairi kutema. Commission iri kubvunza mibvunzo. Iri kudaidza vanhu vese ichibvunza zvinoda kubvunzwa. Yati yatema papi? kuino temesi na uta conclusione. Pane mufunzero wanofunga kuti vanhu vanga vasingafaniri kuvhunzwa. Pane munhu here akadaidzwa vanhu vanofunga kuti vanga vasingafaniri kudaidzwa. Iko zvino vanhu vakudedera nokugwenda nokuti vaona zvapupu. Zvapupu zviri vanhu vaka experience. Yeah, I believe you were there. Kupi pane zvaitika. Vazhinji mese munotozvidziva majournalists anga ari pa ground imimi. Makazviona vazhinji mamba aitiza muchiona zvinhu zvipiswa. Muchiona matombo achikandwa. Muchiona mama petrol bombs aripo. Muchitizawo for with your lives. And then so fact yekuti mucommission muri kutaura kuti ndo zvakaitika. Kune vanhu vanga vari kupisa zvinhu. Kune vanhu vanga vakarova veronga zvakati zvakati. Zviri kutaura izvozvo. Ikuwana mhosva. Pechokwadi handi kune chapupu chinobva uko. Chimwe chobva uko. Vaende vanhu vochuchisana. Zvopepetwa. Then conclusion you arrive at. That's ndo zviri kuitika chete. Avo vane vaona vari kutiza tiza. Vane zvavanoda kuviga. Havasi kuda vanoziva zvakaitika. Vanoziva zvainyatsoitika. Vanozviziva kuti zviri kutaura namasoja aya. Zvogona kuva chokwadi. Chokuti ah. Kana AKI dzaipfuura vanhu komota dzaingopfuura dzidzaitiza hapusei pasina mota yakamborohwawo nebara kana kuri kuti yanga ichinanga muvanhu mibvunzo inofanira kupindurwa iyoyo yokuti kana commission yaita inotipa maconclusion.
Munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vange vari parunhare kuvictoria falls nablessing zulu westudio 7. Vagari vekwamutoko vanoti hapana chavari kuwana kubva pakucherwa kwematombo eblack granite kubva munzvimbo mavo uye vanoona sekuti izvi zvinokonzerwa neutungamiriri hune hukori uye hwakaipa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center pamutoko center, vagari ava vati kubvira pakatanga kucherwa matombo aya kumakore kuma 1980s, nzvimbo yavo haisi kusimukira. Vatiwo nzvimbo yavo iri kutoparadzwa uye migwagwa yaparara sezvo makambani anochera matombo aya asiri kugadzirisa migwagwa. Chimwewo chinosuwisa chabuda pamusangano wanhasi ndechekuti vagari ava nekanzuro yemutoko havazivi huwandu nekukosha kwematombo aya sezvo pasina michina yekuyera matombo aya paanobuda munzvimbo iyi. Vaimbo vekanzura mukanzuro yemutoko vashemukativu vati zvinosuwisa kuti kusvika pari zvino hapana muchina kana kuti weighbridge kuti kanzuro ione huwandu hwematombo anobva munzvimbo iyi.
Pamariri kutaurwa iyi ndizo benefit yewe unofanira kuwaziva wanoyera sei weighbridge dai yakawakwa pamudaizogona kuti tizoziva kuti vanocharge sei pakuremu uwandu hurikutakurwa hwedombo rinenge richiita sei ndiyo kamari kainzi dhola paichargwa pakilogiramu yeyacho.
Vatiwo vagari vemamutoko vanofanira kubatana kuti vaone kuti zviwanikwa nezvicherwa zviri munzvimbo mavo zvinotengeswa sei pamwe nekuona kuti vaona mugove wavo.
Kuti ngatitarisei zviwanikwa zvedu tirege kutarisirwa nevanobva kusaidi isu wacho vagari kuru madzishe ndo vanotera mutsika dzedu zvinhu zvinobva mavari zvinomainiwa mavari zvinofanira kunge zvichibhenefita zvosiya kundutso muvagari asi hazvisi kubhenefita.
Vati vanhu havafaniri kutarira kubatsirwa nevatungamiriri vachiti vatungamiriri vacho kusanganisira madzishe ndivo vane uori hwatadzisa kuti nyika ibudirire. VaKingston Ngururu vati zvakakosha kuti vagari vabatane voenda kuhurumende kuti vapiwewo nzvimbo yekuchera matombo aya kuti vasimudzire nzvimbo yavo.
Zvine chifunga ini ndezvekuti dai zvaiita vanhu vagara pasi kutungamirwa mamutoko madzishe nemasapu poitwa nevanhu vacommunity plans iwaya arejesu kaleveva vanhu vaone maclans avo aripo iwayo tinogona panogona kugadziriswa isi toone tine chikamu chokuziva kuti mamutoko matombo ari kutorwa tine shiya yedu kana yauya mariro yazvina basa tishoma zvakadii asi ikaungana kuti time inotibetsera.
Mumwe mugari ataura pamusangano wanhasi ati nhamo dzese dzakatarisana nevana veZimbabwe dzakaita sekusabatsirikana nezviwanikwa munzvimbo dzavo dzinokonzerwa neutongo hwakashata kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumasabhuku.
Utungamiri hwedu huri accountable kwatiri here? Unogona here kuti tikasangana nawo tigonokuvabvunza kuti koizvi zvakafamba sei, koizvi zvakafamba sei? Inini ndiri kuti end of the day isisu vagari indofunga ndisi tine mhosva nokuti tinotora vatungamiri vedu kuvaita vana mwari. Hatigone kuvabvunza kuti koizvi makazviitirei, izvi makazviitirei? Chatinogona kungova rumbidza.
Vamapango Mapengo vatiwo zvakakosha kusarudza vatungamiriri vanosvitsa zvichemo zvevagari kumusoro nekugadzirisa vachiti izvi hazvisi kuitika pari zvino.
Takandoona sekuti dambudziko redu tinosarudza vanhu nenyaya dzekunzi uyu munhu aiva nyingi webato rakati yasaka ngaangoenda hana kwaasika zvaanoziva angaangoendemo kana apinda muya hana kuzo vanobvunza fivesi dzese dzinodzigama kusvika dzaita sei dzapera hana zvaanobvunza
nyanzvi munyaya dzemabasa ebudiriro muzvare mesi madzimure vati zviri kuitika kwamutoko zvinosuwisa asi vati chinofadza ndechekuti vagari vava kuda kushanda pamwe mukugadzirisa matambudziko avo. Gore rapfuura paramende yakaita ongororo yekucherwa kweblack granite kumutoko nemudzi ikakurudzira hurumende kuti ione zvaingaite kuti vanhu vekwamutoko vabatsirikane kubva pazvicherwa zvinobva mudunhu mavo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangoja.
Tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko senta. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvino munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitevenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook, pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuZimbabwe Independent nhasi mune nyaya pamusoro pekukanganisa mabhizinisi kuri kuitwa nemutero we 2% wakadzikwa mwedzi wapera. Mubepa iri zvekare mune nyaya yekomesa nekunetseka kwayave kuita pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Bepa nhau reHerald nhasi rine nyaya yekusangana kwava Jacob Mdenda nevakuru veZimbabwe Council of Churches. Mubepa iri zvekare mune nyaya yevakamborwa hondo maho veterans vokumashoreland east vari kutiwo mutungamiri wesangano ravo vaChristopher Mutsvangwa vabve pachigaro. MuFinancial Gazette mune nyaya yekunetseka kwavi kuita vezvemigodhi nekuda kwemitero yehurumende. Mubepa iri zvekare mune nyaya yekusatevedzera nzira kuri kuitwa nemapazi ehurumende pakupa kwayo matenda. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Ndonzi Tendai Chota, ndinobva Ward 19. Nyaya iri kundibata yeBlack Granite nyaya yakakura. Sangana kwataita zvedu tiri muno. Ndofunga ndava ndasangana nemukana wekuti tizive kuti zvese zvatiri kurukura panapa izvi zvinhu zvakanaka, but zvinosvitswa here uyezve anozosvitsa ndiani kuministry of mines? Ndopa nemubvunzo
maita nemubvunzo wenyu wakanaka. Ndosaka maona pazoita kuti nhepfenyuro iuye ichiitaura, nokuti zvichemo zvizhinji kana zvikaenda nenzira chaiyo inenge ichiita zvinokwanisa kutenge zvichindonoka kana zadzikana. But chazoita kuti nhepfenyuro yeStudio 7 izosvike kuno ichibvunza ichitaura nemi, kutaura kwamateita ikoko nokubvunza kwamuri kutoita ikoko, wese wakateerera wanenge wachitozvinzwa kuti mabvunza mubvunzo kuti zvinosvika here. Saka ndiri kuti wano zvinzwa minister nokuti zvapinda munhu nepfenyuro wacho zvinzwa kuti wakamutoko tiri kuchema kuti tiri kufanoma nenyota makumba ari umvura.
Inonzi Kingston Ngururu wakatarewa ati munondogara musema wa 20. Ini ndinoona kuti nyaya yeBlack Granite chinhu chiri kunetsa vagari vamamutoko nenyaya yekuti hapana zvationa zvatingati tiri kubenefita. Ndinotifunga ini ndezvokuti dai zvaita vanhu vagara pasi kutungamirwa vamamutoko madzishe nemasabu oitwa nekuwanzi macommunity plans iwaya redesk kana dai penge vaya vanhu ivawane maclaims avo aripo iwayo tinongona panogona kugadziriswa. Isi toone chine chikamu chokuziva kuti mamutoko matombo ari kutorwa tine sheya yedu kana yauya mari iyoyo hazvina basa kuti ishoma zvakadii asi ikaungana kuti time inotibetsera pakudzoropa mutoko pane kuti izvo zvino zvinenge chingochema ngoti ministiri iri kuti
ini ndida kundokomenda pano vanhu vairi wataura kubva pano vataure wataura nezve kuva neshare yedu secommunity zviri very important. Ndofunga ndiri mumwe anogara achitaura izvozvo even mutoko toona kuti haina kana even mapressure groups kana kuti vanhu vanokirema kana kuti vanokirema zvinhu izvozvo kuti tiwa nemaclaims iyayo ka kuwana readership iri kuda inoda zvinhu zvavo anoda responsible nezvinhu zvavo hatina ipapo ndoda kuspika ndoda kutaurai kuti dambudziko riri muno mamutoko ndorokuti isiso wacho vagari wacho hatigone kuzviorganiza kuti tikireme zvinhu zvedu nokuti kana tichigona kuzviorganiza tichigona kuita izvozvo dai maclaims iyayo akatowa tino mashares acho but chiri kunetsa tinoisa politics hatigonepo hatina political tolerance tinoramba tichinotaura zvematongerwo enyika tisingatauri zvemaresources edu zviwanikwa zvotii nazvo kuti zviwanikwa ndo zviri kubhenefita isisi.
Tinotenda zita rangu ndinoitwa Mapango Mapengo ndiri resident yemuno mamutoko. Inini nyaya yangu hombe yandiroda kutaura inyaya ye vanhu vanoenda kunotimirira kucouncil. Ndoona sekuti vanhu vatinosarudza vanoenda kunomirira kucouncil tinosarudza vanhu vasina maqualities acho. Haisi nyaya yekunzi munhu wakaenda kuchikoro kusvika palevel ipi but unofanira kutariswa kuti unoruzivo here wezvinhu zvauroda kuenda kunomirira vanhu vemudunhumani mako. Uri kubva muward kana muconstituency inowanikwa nyaya dzematombo, unoziva here marights ako yose munhu achaenda kunomirira kucouncil kwacho? Saka ndinoona sekuti dambudziko redu hombe tinosarudza vanhu nenyaya dzekunzi uyo munhu aiwa nyingi ndoebato rakati yasaka ngaangoenda hanangu asina zvaanoziva hangaangoenda imomo. Kana apinda muya haana mbvunzo waanobvunza. 5 years dzese dzinozikanwa kusvika dzaita sei dzapera haana zvaanobvunza. Haabvunzi nyaya yekuti zvipatara zviri kuvakwa here, haabvunzi nyaya yemugwagwa here, haabvunzi nyaya yezvikoro here, haabvunzi nyaya yemabridge. Bhozi mukatarisa for example ndoona kune mamawards munomainwa matombo anomainwa imomo, bridge chairo chairo ari vako.
Mazwi anobva kune vamwe vakange vari pamusangano weTown Hall wakaitwa nezuro kwamutoko. Tinokurangaridzai zvekare kuti zvinotaurwa izvi ipfungwa dzevateereri kwete dzeVoice of America. Tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi. Zvii zvamungade kunzwa kana kuti tizviitwe pachirokwa ichi kuti chikufadzei zvakawedzera? Zvichakadaro tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika vaJim Mattis razivisa kuti vari kubvisa mauto eAmerica mazhinji ari muAfrica kuti vagare vakagadzirira kurwisana neRussia neChina kana pane zvinenge zvakanganisika mune ramangwana. Izvi zvichaona mazana manomwe emauto eAmerica nevamwe vanoshanda navo mukurwisa vanopfurikidza mwero vari kuWest Africa vachidzoswa kuAmerica. Asi vati masoja avo ari kuLibya, Somalia neJibuti havasi kubviswa. Muchikamu chino nasi tinoda kumbotarisa kuti chii chaizvo chiri kunetsa pakati pevadzidzisi nehurumende. Masangano evadzidzisi ari kushora hurumende achiti haisi kuteerera zvichemo zvavo kunyange paine zvizhinji zvavanogona kuwirirana. Zvichitevera musangano wakaitwa pakati pehurumende nekanzuro inomirira vashandi vehurumende, rimwe zvesangano rinomirira vadzidzisi riri kuti kuramba kuteerera kwehurumende kwasvitsa zvinhu pasisina kunaka, uye hurumende iri kukonzera kuti varayiridzi vasavimba kana kuona hurumende nenzira yakanaka. Tabata Dr. Takafira Joe veProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Tikatarisa paannual bonus, hapana chisungo chakabuda. Vashandi vehurumende vaitobvunzawo kuti tinongozva manyuzipepa kuti kuchauya bonus inoyeya rini. Vehurumende vanga vasina any concrete answer except ngoti muchazonzana finance minister pavachozotaura pamusoro pebudget. Vanhu vanenge vachienda kumusangano vanofanira kuenda vane maanswer ezvinhu zviri paagenda anomutaura. Saka tinokona kuti yaingova nhambe tambe.
Titaurire pamusoro pecollective bargaining study tour.
Collective bargaining study tour zvinoreva kuti kuda kufamba kumbonobvunza kuti collective bargaining ingaita sei. Takaita mastudy tours akawanda mupast achienda kunyika dzakawanda yokupedzisira yacho yakaenda kusouth africa. Saka handioni maresults emastudy tours acho aripo, chasara implementation. Asoona vanhu vehurumende navashandi vanosangana voti tinoda kuita imwe study tour, zvinongoratidza kuti vanoda kuprolonga upenyu hweapex council nengns izvo zvisina raramo, nokuti pakaita new constitution 2013 inotaura under section 65 kuti zvimwe zvimutemo izvi zvakaita sana section 141 97 nezvimwe zvezvezvi zvakukurwa nemvura, nokuti kwava nomutemo uri muconstitution unofanira kuguida collective bargaining. But tinongoona chiri chitsotsi chokuda kuti raramo yeapex council nengns irambe iripo, vanhu vachitambisa nguva yavashandi vachida kuenda kumastudy tours. Chimwe zvekare chiripo ndechekuti vanhu vanenge vachida kuti vaende kumwe sekuna naamerica vana finland vagowanawo maallowances avo, asi tinoona kuti collective bargaining inofanira kunge ichibhenefita vashandi.
Chii chamungatitaurira pamusoro peracionalization of civil service?
Ishu yokubudisa basa iri kuuya nanew minister of finance yatinoti racionalization, hazvisinyatsozvikamwa kuti vashandi vachazobudisa mabasa sei vachiwane. Saka hurumende inofanira kuti iproduce bepa rinoratidza kuti vashandi vanenge vabudisa basa vezve vachibudisa kuti either vaover age kana kuti vadini vanenge vachitambira mari iyi, pane kuti hurumende ivande ichimboti racionalization. Nokuti zvinhu zviri hanifei kuti mushandi akapinda basa achipinda basa reudhiraivha womuchinja woti hauchakwani, hausina matipa okudhiraivha, chienda kumoko. It's unfair labor practice.
Zvakamira sei panyaya yecost of living adjustment?
Cost of living adjustment, vashandi vakaenda vane gwaro ravaiti mushandi anofanira kutanga kutambira mari inoita 1700 mabhondi. But chinonetsa ndechekuti pavakatotangira pachepa ndo pasiripo, nokuti masalari ari karenda akanegoshetwa neus dollars in 2012. Saka chokutanga tisati tatarisa salari yaikozvo ndechekuti ngatidzoserei masalari avashandi paakanegosheta ari muus dollars. Hazvina futi zvechivimbo, hurumende yachina karadza kuti haina chido chokubhadhara vashandi. Saka zviri nani rezvokuti vashandi vade us dollars, nokuti masalari avo aya akanegosheta neus dollar, budget raiva muus dollar. Saka hazvibatsiri zvokuti vashandi vaone sekuti vanorespecta employer government, iyo government ichivabata nekona selacto. Saka zvese zvecost of living adjustment kutambisa nguva. Plus pane imwe nyaya zvekareyo yakabatana nepo kuti masoja akapiwa 22% salary increase gore rinoi, maticha akapiwa 17%. Saka pane difference re5%. Hurumende yakauya isina answer kubva gore rapera, tingota yakauya isina answer ko 5% yakasarira varayiridzi navamwe vashandi vehurumende inouya rini. Vanodawo here kuti vashandi vehurumende maticha atore futi kuti azopiwawo 5% iyoyo?
Ko nyaya yeaccommodation mudzimba dzehurumende?
Pakataurwa nyaya yeaccommodation kuti dzimba dzehurumende dzinogarwa navashandi vehurumende dzinodhura. Handipo kundo nyaya yekuti ngasara tinotaura nyaya yeaccommodation yevanhu vashomani nini vanogara mudzimba dzehurumende. Chatinofanira kuti titaura ndechekuti Marino badwara $100 inokwana here accommodation kuti muno anorara mane vana akwane muimba inoita $100 unoiona kupi kana kuti hurumende zvaine land yaitawo mumapras ngaitewo land varairidzi navamwe vashandi vehurumende vakwanise kuzivakira dzimba saka isisi tinoratidza kuti meeting yanga iri stage manager haina kutaura kukwira kuri kuita zvinhu nekuti mari yebhondi yaerodewa haikwanisi kuti ibvume kuti iri $1 kuda kubata kumeso vashandi vehurumende asi hapana zvokuita saka isu sepitize ticharamba tichiita kuti tikwanise kusangana nehurumende nekuti Apex Council haisiyo wei yega yekusangana nehurumende any registered organization inokwanisa kuenda kuna employer ichimirira vainomirira sezvo tinomirira maticha saka tiramba tichishandisa mukana uyo kuti tiinde kumaticha asi zvinhu zvakanaka tiinde kuna employer zvinhu zvakanaka kuti sevashandi vehurumende tiwanikwe tichitaura nenzwi rimwe chete but tinotinetsa ndiye kuti hatikwanisi kutaura nenzwi rimwe chete navamwe vashandi vehurumende kana tichitengesa varayiridzi vatinomiririra saka zviri kuvarayiridzi futizve kuzvikoro kwavari kuti vataurewo kwavanenge vari kuti vanoona here sekuti pane chinobuda chouviri muapex council kana kuti toita sezvatanga tambotaurana savarayiridzi kuti toenda kufederation yavarayiridzi
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Joe. Nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanonzi vakagadzirira kuenda kwavakakokwa nekomisheni iri kutungamirwa navahalema mosante rimwe zvesangano rinomirira vadzidzisi riri kuti kuramba kuteerera kwehurumende kwasvitsa zvinhu pasi zvisina kunaka tinotenda vose vanotandara nesu pafacebook peji yedu nekutitumirawo mashoko musakanganwa kuti tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti moswera zvakanaka
isikati